Vamwe mabhizinisi nevanotengesa mumigwagwa vakambomira basa ravo apo vakapinda mukuratidzira uko kwakashamisa vakawanda muchinhoi muchiitiko chinonzi nevamwe chisati chamboitika kwenguva yakareba. Asi veruzhinji vakashinga vakabatana nenhengo dzeMDCT mukuratidzira vachiti zvinhu zvaoma munyika nekuda kwekusafambiswa zvakanaka kwenyaya dzezveupfumi nehurumende inotungamirirwa navarobert Mugabe. Kunyange kuratidzira uku kwakambenge kwarambidzwa nemapurisa vachiti havana mapurisa akakwana, mutongi wedare muchinhoi vatakawira Mugabe vakapa mutongo nechishanu wekuti kuratidzira kuenderere mberi sezvo iri kodzero yevanhu kuratidzira munyika. Amai Consilia Chinanzvavana vakambopambwa nenhengo dzevasori muna 2008 vakashungurudzwa pamwe nemurume wavo nevamwe kwemazuva makumi mashanu nemashanu vakapindawo mukuratidzira uku. Amai Chinanzvavana vanoti munyika mune nzara yapfunya chisero nekuda kwekubiwa kwemari yezviwanikwa nevakuru muhurumende.
Vana veZimbabwe kwenguva yakareba vanga vakanyarara. Asi mukunyarara kwavo hazvirevi kuti vanga vasingarwadziwe. Vana veZimbabwe vari kurwadziwa. Nyika haina kumira zvakanaka. Munyika mune nzara, munyika mune urombo. Chinonyanya kurwadza ndechekuti urombo uhu ndehwekuzviitisa hwakaitiswa nembavha dziri kubira vana venyika. Zimbabwe nyika yakakomborerwa. Zimbabwe inogona kurimwa tikaguta. Zimbabwe ine zvicherwa zvinofanira kutipa mari. Vana vagoenda kubasa, maindastri agovhurwa, asi vashoma vari kuba. Vanova vari muhurumende iri kutonga nhasi. Ndoyatakudza nhasi kuti nguva yakwana. Baba Mugabe negrupu renyu madya maba zvakwana. Hamungatitaurire kuti hamuziki wakaenda 15 billion yemangoda. Chipo chevana veZimbabwe hachisi chipo chekumba kwenyu. Vana veZimbabwe vaifanira kugadzirwa industry. Vana veZimbabwe vangadai vari kuenda kubasa. Nhasi uno tiri kutengera vana maunderwear vari 25 to 30 years old. Hazvina sinyore. Vana varwadziwa. Tine nzara munyika.
Mumwe wechidiki akati anoda kudanwa nezita rekuti Obei anoti vaMugabe vanofanirwa kusiya basa nekuti vakundikana kutungamirira nyika kuti ibve munzara. Obei anoti vaMugabe vatadza kupa mabasa anosvika 2.2 million avakavimbisa pavaitsvaga rutsigiro musarudzo dzemuna 2013. Obei anoti kushungurudzwa kwevanopikisa vaMugabe pamwe nehuori kwatekeshera munyika ndizvo zvapa kuti varatidzire.
Robert Mugabe nehurumende yake vanoba maresources yedu atakapuwa naNyadenga kunyanyanyanya ngoda tinonzwa kuti 15 billion yakanyangarika nokuti iwo havasigona kutichengetedzera zvikoshwa zvedu. Imwe nyaya yatiri kuramba sevanhu vemuZimbabwe ndeyemaabductions ari kuenderera mberi. Itaidzamara wakasimudza izuri akakatira kuti Robert Mugabe nehandichadi nezvako. Chakamuteera kwakake kuri usungwa hwekumbunyikidzwa nanhasi atidzi taaripi.
Madzimai akawanda akaratidzira vachirova mapoto ainge asina chinhu vachiti mucherechedzo wekuti hapana chekubika mudzimba dzavo. Amai Angelini Mapondera vanogara mumusha weruzhinji wechitambo. Amai Mapondera vanoti havana chekubikira vana vavo kumba.
Kuti mapoto tinaomba nemigoti nemvura asi hupfu hatina, vana vakarara nenzara. Saka chishuwo chokuti zvatakaona mapoto deteo nohupfu, vana vadya sadza nyangwe poriji.
Mumwe wechidiki Lawrence Jinja uyo akapindira mukuratidzira anoti nhamo yekushaya mabasa ndiyo yamutuma kubatana nevamwe mukuratidzira uku. Jinja anoti vaMugabe vanofanirwa kuvapa mabasa sezvavakavimbisa.
President Mugabe ngave vanoda vanhu, ngave vanoita kuti isusu tigute munyika. Otherwise ka munhu ane nzara ane hasha, isusu hatigone kudzoreka kana Mugabe achitadza kuzadzikisa zvaakatiudza. Ticharamba tichingosimuka sevanhu tichirwadziwa tichinyunyuta kuti Mugabe, wezi our 2.2 million jobs dzawakati promise.
Zvimwe zvezvinhu zvakapa kuti vanhu varatidzire zvinonzi zvinosanganisira kusawana mari dzemihoro dzevashandi vehurumende, huori hwatekeshera munyika, kuunzwa kwemari mabhondi nos pamwe nekutyorwa kwekwedzero dzevanhu munyika. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chigoriwa.